ibyo kwadi sasanga none mukuru akuna zambo buda zambo zambo zaraga zine musoro taenda ku meeting dikifunga kuti tingatana nemukuru zvine punduto asi chikuru changaona changa chichoda kungonyengetedza mainyendo kuti vasiyane neseke mangwana zvinovaza asakana kungopindura nemunhu mumwe chete isu tanguya kuti seke inoenderera mberi zvataura mazima netimu yavo zvanga asina kana nepunduto isu tatingochemera pavarairidzi imari dzimwe nhau rano dzese hadzina basa tatingokumbira imari izvo zvinoiva vanga tauti strike imire mangwana taona zvisina musoro zvinhu zvizhinji zvavanga vachitaura material issues zvinova zvezvinhu zvatikabvira kari kukumbira zvinhu zvakadai semanani monetary benefits akada semastens ndizvo zvavanga vachipasimbiso nhasi saka taiva zvevamazvima haisiriyo nyaya yamungatisevedzera matira havadyi nhaurirano matira vanodya vanoda mari matira vanoda kubasa vada kudzidzisa vana zvino mukatisevedza nyaya zvisina nhau kudaro hatina kwatingaenda so hakuna chabuda mukoma chonga
saka izvi zvaakurevei kana makava musina chabuda musangano
aiwa zvazvinongovano zvekuti isu semaunions tatambisirwa nguva ivo sehurumende saemploya vatambisa nguva yavo chokwadi ndechekuti hakuna pundutso isu takungopinda mupango totoramba basa kusvika zvinhu zvedu zvatoda tapiwa chatinongokumbira kuhurumende parizvi ndechekuti hatina mari yekuenesa kubasa tinoda mari yekuchiendesa kubasa so tinongoda mari maakaunti medu
asika takanzwa kuti pane mari inosvika $300 million yakaiswa patafura nehurumende kuti inge ichibatsira zvamuri kuchemera izvi muri
kuitaavajonga kuti ukavajonga vakati $300 million itange mari yakawandisa imari yavari kuti $300 million inodivhaidwa yosa kumaunions kwese ngavataure pachena kuti kubva mumari iri kupuhwa $284 awedzerwa mari iyi toona kuti hapana chinenge chabuda ini ndinotaura tikandabvunza vamazima ini tikati imi mukapiwa $200 mungararama here zuva rimwe chete havangararami so kana vakataura kuti $300 million kuda kunyangadza kuvabereki kuti vaaratidze kungobatira asinganzwise kuti $300 million imari yakawandisa but chokwadi chokuti ichadivhaidwa mari iyi kumasilver servant acho hakuna chinenge chabuda so hazvina zvazvinoreva isu takataura hurumende mari yatinoda kuvadzidzisa tikavataurira kuti tinoda mari yakati so mari yavo tipaina chainobatsira zvinhu zvapfira upenyu hwaoma so kana tikati handi yekubasa hazvibatsiri kuti tikaende kubasa achinyuta tingachouraya vana zviri nani tirwisana naemployer tirwisana nehurumende svika tanzwisisana tinozoda kubasa zvinhu zvedu zvanaka
asi tiri kunzwawo kuti hapachisina kubatana ka imo mumasangano evarayiridzi panyaya yekuti moramwa mabasa here kana kuti kwetei mangwana
mwana wamai vangu kungangova kunyeberwa varayiridzi vakabatana tinosiyana pano nepapo unoziva ka maunions afomuwa awanda zvichida mungahambirana pasi rege kutsvaga pamembari but kana pari nyaya yepundutso yaticha mati takabatana nhasi maunions ese anga aripo tingangozovengana saa kuapex uko kuapex tingatasangana kwaane maunions nevamwewo vashandi ndekuati tikona sekunaita dambudziko kuapex but kana tiri mati tatega isakabatana izvo tingangoone kusiyana pano nepapo but zvekuti ticha mari yaticha ngaiuye kwese takabatana ikoko nguva nyonga.